manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yemashandisirwo yemari yehurumende yakaitwa neofisi yaAuditor General gore rapfuura ra2023 yakaburitsa uori unotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru. Chikwata chakabva kuZimbabwe chiri kupinda musangano weUnited Nations wezvinangwa zvebudiriro zvepasi rose zvisikakanganisi mamiriro ezvakatikomberedza uri kuenderera mberi muNew York. Gungano guru rebato reRepublican Party muAmerica reRepublican National Convention rinotanga nhasi mudunhu reMilwaukee vachitarisira kudoma vaDonald Trump zviri pamutemo. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi ichimba kuna kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano we United Nations wezvinangwa zvebudiriro zvisingakanganisi mamiriro ezvakatikomberedza kana kuti UN Sustainable Development Goals uyo wakatanga musi wa 8 mwedzi uno uri kuenderera mberi muNew York uchipindwa nevamiriri vedzihurumende, vashandi, masangano akazvimirira, vakaremara nevamwe vemapoka anosanganisira vechidiki. Zimbabwe iri kumirirwa kumusangano uyu nechikwata chiri kutungamirwa negurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo uye chinosanganisirawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvemari vaMutole Ncube, munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Chiyamirira, pamwe nevamiriri vanobva kuZimbabwe Congress of Trade Unions nevashandi vehurumende. Taedza kubata vaMoyo, vaZiyambi pamwe navaNcube kuti tinzwe maonero avo nezviri kuitika kumusangano uyu, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo, tabata vaShamuyarira.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica US$2.3 million, asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza
musangano uyu wakakosha zvakakurisisa ku nyika yedu yeZimbabwe, kuworking class, kumabhizimisi, kune munhu wose zvake jikerere. Nekuti pasi rino zvinhu zvose zviri kuchinja, zvikuru sei uraramo hwevanhu. Vangave vatema, vangave vachena, vangave vanhu vapi zvavo, zvinhu zviri kuchinja because of global climatic changes, kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Saka muchaona kuti vanhu tiri kuramba tichiwanda. Tichiramba tichiwanda kudaro, dzimwe nyika dzepasi rino dziri kushaya zvikwanisiro zvingaite kuti dzigone kubata upenyu hwevanhu zvakafanana nekuti kunhau dzekurima agriculture yavo yadzikira zvakanyanya nekuda kwema climate changes iwayo, madrought ari kuramba achiita persist. Zvatinovowo zvatiri kusangana nazvo isu kwedu kuAfrica, kunyika dzakati kuti wandei. Uye tinoziva futi kuti kuAfrica nyika dzakawanda dzichiri kudevelopa.
Ndedzipi nyaya hombe dziri kutarisirwa kunge dzichikurukurwa nezvadzo kumusangano uyu?
Tiri kudiskasa nyaya dzakafanana nekuvandudzwa kwemabasa emuhurumende yatingati digitalization. Digitalization muchaona kuti kumusha ikoko iri kuitwa mumacourts medu mese, zvinhu zvese zvave digitalized. Angave malabor issues dzingave chii zvave digitalized, zvinova zvinobvisa nyaya dzeuori dzezvioko muhomwe kutransportation zvakabvenge zvatoitwa introduced, ndozvizere kunoku. Vanhu vari kunoku zvinhu zvavo zvizhinji vanoshandisa yatinoti cashless system. Zvinhu zvakakosha zvatiri kudzidza otese zvatofana kusvovandudza kunyika yekwedu. And chimwe chikuru chatiri kudzidza kuno ndechekuti nyaya dzeclimate change dzatove nyaya dzemunhu wese, hadzisiri nyaya dzehurumende kana dzerimwe bato kana dzerimwe bandiko, dzave nyaya dzekuti munhu wese anofana kuziva. So tiri kutaura nyaya yedu pamwe chete.
Pane zvamungatiwo here zvashanduka muZimbabwe kubva zvamapinda misangano iyi?
Chinhu chekutanga chatoda kutenda ndeche paradigm shift yaitika kunyika yedu. Hatichada kuita hundini pakufunga yatingati silo mentality. Yabva iyoyo. Tave kukoshesa dunga munhu, tichikoshesa mainstitutions edu zvakafanana netripartite negotiating forum TNF, inova inosangana hurumende, vashandi, vashandirwi, naiwo macivic organizations ese anorepresentwa muTNF. Saka chinhu chiri kukosheswa zvikuru na Honorable July Moyo, and chinhu chiri kukosheswa zvikuru na His Excellency.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Stia Mayarira vari parunare munyoyo kumuno maAmerica neStudio 7. Ongororo yemashandisirwo emari yehurumende yakaitwa neofisi ya Auditor General gore rapfuura ra 2023 yakaburitsa uori unotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru, izvo zviri kutsamwisa vakawanda munyika vachiti hurumende haina zvairi kuita mukurwisana nenyaya dzeuori. Asi komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti mambure ayo haana waichasiya pane vari kuita zveuori. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu, pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica US$2.3 million. Asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza kuti uori hwakatekeshera mumapazi ehurumende nemakambani ayo akaita sebazi rinoona nezvevechidiki mende pamwe nemakambani akaita seZimbabwe Tourism Authority. Semuenzaniso, pamotikari gumi nenomwe dzerudzi rwenisa navhara dzakatengwa nebazi iri nemari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechidimbu chemadhora emunyika kubva kukambani yeAmtec Motors muna 2022, nomwe chete ndidzo dzakaendeswa kubazi iri, uye panomwe idzodzo ina hadzina kunyoreswa muzita rebazi iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuguru kotare vechidiki vatinoma chakaire, asi vakuru mubazi ravo vakaudza Auditor General kuti vari kugadzirisa nyaya iyi kuti motikari dzese dzakatengwa dziuye, uye kuti motikari dzese dzinyoreswe muzita rebazi iri. Ukuwo kambani yeZimbabwe Tourism Authority inonzi yakatengera nhengo dzebhodhirayo grosari remadhora emuno 864,500 pamwe nemari yekubatsirika inosvika miriyoni zvisina mvumo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZTA sezvo mutauri wekambani vaGodfrey Koti vange vasati vapindura mvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri weZAC Komishina Tandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti havasati vaziya zvakabuda muongoro yaAuditor General yegore rapera, asi vati vanokoshesa magwaro avanoburitsa uye vanovashandisa kusunga vanoita uori.
Kune vamwe vatakatosunga vakaenda kumatare edzimhosva, vakawanikwa vane mhosva, vakapikirwa kuti vapedze 2 years vachiita community service. Ngairi sentesi nokuti vadzosere mari dzavakaba.
Vatiwo komisheni yavo yakatanga chirongwa chekudzidzisa vanoona nezvekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende kuti vatevedze zvinenge zvataurwa naAuditor General. Asi mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbovana vaudza Studio 7 kuti havana chivimbo chekuti dambudziko iri richagadziriswa, nekuti Auditor General vanoburitsa nyaya dzeuori gore rega rega pasina matanho anotorwa.
Saka makaona mabiro ari kuitwa mari muhurumende zvakutosemesa.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatapadzwa chikumbu vaudza Studio 7 kuti kunyange Auditor General vachiburitsa humbowo hapana zviri kuitwa nehurumende, nekuti vari muhurumende ndivo vane makambani anobhadharwa mari achitadza kuendesa zvinhu zvinenge zvatengwa.
Mukatarisa nyaya yembudzi yawo noita ninya dzemboti kutaura mazvano tinoti vanhu zvakare vanenge vaine zvikundla mumapati vanenge vaine zvikundla mutungamiriri dora nopuwa zvakare saka tione vaine chidiso chekupedza nyaya idzodzo.
Vaenderera mberi vachiti makambani akawanda munyika haachina hunhu zvekuti hatombosvodi kutora mari asingaendesi zvinhu zvinenge zvatengwa.
Tikasaka nyaya dzekushayiwa integrity kana kuti kuva vanhu vakavimbika semakambani emuzimbabwe ndozvinoratidza kuti corruption yemunyika medu watova hunhu nemagariro edu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori munyika dzasvika pakaipa zvekuti vanhu havachaziva kuti vozvitakanura sei kubva padambudziko iri.
Nyaya yecorruption yatatarisana naye yaakuda kudzamisa pfungwa. Takatatichitsvaga mudonzvo wesolution wokuti tofamba tichienda nekupi, nokuti nyaya yecorruption pane kuti tisenzese mari yehurumende tichitenga mishonga inodiwa mahospital. Apa tiri kudzorerwa shure, hatichaenda kuvision 2030, taakudzokera taakuenda kuvision 1970.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati titaure nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF Vafarai Marapira vati vanofara kana nyaya dzeuori dzichiburiswa pachena uye vese vanoita uori vacharangwa.
Isu seZANU PF hatimiriri kana kumira nenyaya dzecorruption. Vamunanga kwakataura vakati chose cheuori chinoitika chinofanirwa kuti chipiwe munhu murango wake.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekushandwa kwemari yehurumende kana kuti public accounts vaEdwin Mushoriwa vati paramende iri kugadzira mutemo wekuranga vese vari kubira hurumende nekupfachura upfumi hwenyika.
Tinofanira kuti tiite mutemo unosunga munhu achinge atadza kushandisa kana kutora matanho akanaka ekuchengetedza upfumi hwenyika. Anofanira kuti aende mujeri.
Zvichakadai, mamwe makambani akabhadharwa mari yemotokari akatadza kuendesa motokari idzi kuhurumende nhasi atadza kumira pamberi pepublic accounts committee kuti atsanangure kuti sei ari kutadza kuendesa mota kuhurumende asiwo akabhadharwa. Paramende yave kutumira masamanisi ekuti vauye vasingati vachida uye vakatadza vanosungwa. Makambani aya anosanganisira Faramatsi, Amtec, Mike Harris neCMED. Zak inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri zveuori kana kuti 50% hwese hunoitika munyika hunoitika mumapazi ehurumende, makambani ayo pamwe nemakanzuru. Zimbabwe inorasikirwa nemabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica pagore rega rega nekuda kweuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank wekuAmerica vazivisa nhasi kuburikidza nedande mutande reX iro raimbonzi Twitter kuti kukwira kwemitengo yezvinhu pagore muZimbabwe kana kuti annual inflation mumwedzi uno wachikunguru kwakaderera kubva pazvikamu mazana mashanu nemakumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 562% svondo rapera kuenda pazvikamu mazana mashanu nemakumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 559% svondo rino. Asi izvi hazvina zvikuru zvazvinoshandura pamamiriro einflation yeZimbabwe mupasi rose sezvo vachiti yaramba iri iyo iri pamusoro kudarika dzimwe nyika dzose. Asi hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti matanho airi kutora ari kuita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzezveupfumi zvichiwedzerwa nemari itsva yakaparurwa muna kubvumbi yeZig. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuRwanda zviri kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika inotarisirwa kuwedzera utongo hwemakore makumi matatu hwava Paul Kagame. Vamwe vavhoti muguta guru reKigali vamukira kunzvimbo dzekuvhotera vachisvika nenguva dza5 mangwanani ndokumirira kuti kuvhota kutange. Mm-hmm. Mapurisa kuchamembe kwa kadziwa kumaoza nyemba kwe Pakistan nasi ati munu angaka tia moto karine mabambu apinda mukamba ya mapurisa achitevere kwa nevano wangawaka pakata zombo ito zakonzirisa kufa kwe mauto angango shika matatu mangwe kumene wawiri akakuwa azwa. Mutongi wedare rehurumende muAmerica arasanyairi kupomerwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekusabata zvakanaka magwaro asingafanirwe kunga achionekwa nemunhu wese yangairi mudare muFlorida achipa zvikonzero zvekusadomwa kwakakodzera kwemuchuchisi akakwidza nyaya iyi kudare. Nyanzvi mune zveutano nemishonga dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasashandise mishonga nemafuta zvekuchinja ruvara rwemakanda kana kukudza miviri yavo. Asi nyanzvi idzi dzinoti vakawanda vari kushandisa zvinhu izvi vanogona kunge vasina ruzivo nezvenjodzi iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kubva kare vamwe vanhu muZimbabwe zvikuru vechidzimai vaishandisa mafuta mapiritsi kana mishonga yekuti vachinje ruvara vachitsvukisa makanda zvikuru ekumeso sezvo zvaionekwa sechunhu chaiwedzera runako. Kareko kwaive nemafuta enyanyoshandiswa kutsvukisa ganda inzambi asi anonzi akazorambidzwa kumakore ekuma1970 mushure mekuonekwa kuti akanga asina kunakira utano. Asi izvi hazvina kumisa vanhu kushandisa zvinoshandura ruvara sezvo zvichiri kuitwa nanhasi apo mishonga nemafuta zvinotsvukisa makanda zvazara muzvitoro nemumigwagwa yemunyika zvizhinji zvacho zvichinzi zvinopinzwa munyika zviri kunze kwemitemo. Pamusoro pezvo zvinonziwa kuva nemafuta mishonga nemapiritsi zvekutsvukisa makanda akasiyana siyana mimwe ichinzi inoita zvekubayiwa majekiseni. Mimwe yemishonga yava kushandiswa mazuva ano inonzi ndeyekuwedzera kukura kwemitezo yemuviri yakaita semagaro mazamu nemiromo kwese uku kuri kutsvaga kuwedzera runako nekuti munhu awane vanomuda. Asi vari kushandisa ava vanoziva here kuti zvine njodzi kuutano hwavo. Mumwe mushandi womune chimwe chitoro chinoti tengesa mishonga yevhudzi pamwe nekugadzira misoro chiri muHarare anoshandisa mafuta ekutsvukisa asasina kuda kudomwa nezita rake anoti akambonzwa kuti zvine njodzi inosanganisira kuti kana munhu anoshandisa mafuta nemishonga izvakaita tsaona inokuvadza chiso chake chinogona kunetsa kusona kana kunonoka kupora kwemaronda.
Zvinotiratiratira even vanhu murodi zvekuti vanoinda apo kuti kumuri kuzorei senditotoindrojusa kuvanhu vasiri vanoshanda musaruni votoona kutoti kana ndikatuma hodha ndikatora chakati chakati ndikatengesa handikwanisi here kutowana mari.
Imwe nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Mwacheruka Munhutu vanove nyanzvi mukurapa makanda nzara pamwe nebvudzi vanoti kushandisa zvekuchinjisa makanda kune njodzi vachiti kuchinja ruvara rwemunhu kunokonzerawo kuti ganda rive dete nekukanganisa utano hwaro.
Nekuti vamwe vanhu vanoita zvekumwa saka zvinogona kukonzera zvinhu zvekuti zvinokanganisa mto dzemunhu zvinokanganisa chiropa zvinogona kukonzerawo futi kuti uite inonzi color blindness ende zvinoita kuti ganda remunhu riite nhete. Saka mukutsvuka mukuda kutsvuka kuya zvinenge zvichibvisa iyo yatinoti melanin.
Imwe nyanzvi mune zveutano amai mucha mukamuri vanoti zvakakosha kuti munhu achengetedze ruvara rwake kana dai ari mutema zvakadii nekuti utema ihwohwo hune runako hwakadaro.
Dzimwe ndedzekuti kutsvuka uku kunopedzisira ganda ravadete dete rekuti rinogona kuzokurumidza kukuvara kana kuzazosoneka kana kuzoguma paita kenza yemumuviri zvinozoguma zvava nematambudziko akawandisa.
Vanotiwo vamwe vari kubayiwa majekiseni nekunwa mishonga yekukudza nhengo dzemuviri izvo zvavati zvine njodzi huru sezvo vamwe vachizopedzisira vava nenhengo dzakakura zvakasiyana vachikurudzira kuti avo vanoda kushandura mamiriro emitezo kana nhengo dzemuviri yavo vanofanirwa kuita izvi kuburikidza nekuita zvinosimbisa muviri kana kuti exercising.
Voda mazvikokota vekuvako kwemiviri vanoita body building nekuitawo maexercises uchiita maexercises anobetsera kuti nyama dziurungane zvaunoda unoda kana kudla zvakanaka zvauno zvinovaka miri.
Bazi rehurumende rinoona nezvekupinda nekushandiswa kwemushonga munyika Medicines Control Authority of Zimbabwe MICAS ragara rinoyambira veruzhinji nezvenjodzi dzeutano dzinokonzerwa nekushandisa mafuta nemishonga zvinotsvukisa makanda nekuvandudza muviri zviri kutengeswa zviri kunze kwomutemo mune zvimwe zvitoro nemugwagwa munyika. Mutauriri webaziri vaDavidson Kaiyo vanoti mishonga mizhinji iri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo uye inenge isina kuongororwa nebazi ravo. VaKaiyo vanoyambirawo vari kushandisa mishonga iyi kuti vari kuzvipinza muna taisireva.
Sebazi rehurumende tinenge tisina kuongorora mishonga iyi kuti tinge tichiipa mvumo okuitendedza kuti itengeswe muno munyika. Tizivi payakachengeterwa, hatizivi magadzirwo ayakaitwa, tizivi kuti yakatakurwa sei kuti inge ichipinda munyika nekuti izvozvo zvose zvinokanganisa kugadzirwa kwemushonga.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrican Health Sciences mugore ra2021 inoratidza kuti kushandiswa kwezvinoshandura makanda emuviri kwakanyanya kumadzimai emuZimbabwe. Iri harisi dambudziko remuZimbabwe chete. Madzimai akawanda zvikuru munyika dzekumawirira kweAfrica anoshandisawo zvakanyanya zvinotsvukisa makanda izvi. MuSouth Africa mutema haubvumidze kutengeswa kwemafuta nemishonga inoshandura ruvara iyi asi zvinonzi zvichiri kungotengeswa mune zvimwe zvitoro. Ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere.
Iye zvinotokupai chikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato remaRepublicans ratanga musangano mukuru wekusarudza achanga akamirira bato iri pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi wegore rino. Musangano uyu uri kuitirwa kuMilwaukee mudunhu reWisconsin. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vari kumirira bato iri musarudzo vakapotsa vaurayiwa nemugovera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai.
VaTrump neconvention yeRepublican Party inenge ichazosimbiswa nokuti zvakaitika muswe Saturday zvinenge zvichaita kuti masupporter avo anga akagara kumba kana kuti anga asiri kuda kuvavhotera vauye nesimba vachivabatsira and ndirikuona kuconvention kwacho kuti vavhiki kana kuti masecurity services anenge akashisha nzvimbo dzese.
Tinoona zvakare kuti pari zvino takaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachimira navaTrump. Tingaona izvi zvichizobatsira here vaTrump pakurwisana kwavo navaBiden?
Chinonetsera politics ndechekuti hauzivi chinenge chiri mupfungwa dzemunhu, asi kuona kwangu ndekwekuti vaJoe Biden vakagona nekuti ndivo mutungamiri pari zvino kuti ngatidzikisei temperature nokuti kwayange yakuenda nyaya yacho kwanga kusina kunaka. Tiri kuziva kuti 2020 January 6 kwakamboita futi mhirizhonga. Chakazongoregera kuitika ndechekuti vanhu vanga vasina pfuti dzakawanda. Saka tinenge takuona pamberi apo kuti zvichafamba sei.
Tombodzokera ikoko musangano uyu wemaRepublicans, tinoona kuti pachange paine vanhu vanodaudzira 2400 vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana avo vari kutarisirwa kuti vazowanikwa ivo vachivhota kuti vaTrump vave vachamirira iro bato irori remaRepublicans. Munoona zvichizofamba sei panyaya yekuchengetedzwa kwevanhu nezvimwewo pamusangano uyu?
Kana paitika nyaya dzakadai so ndinozeka zhinji zhinji kuti vavhiki vanowanzouya vakati neplan because ndikuona kunge musi Saturday panga pasina kunyatsogadzirisana kwakanyanya kwevanonzi vanoshandira Secret Service. Asi pari zvino tikuona kuti Milwaukee vanenge vakanyatsogadzirira for all scenarios nokuti vaTrump vanenge vanga vada kupfuudzwa Saturday.
Iwo misangano yakadai yakakosha sei? Tinomboona kana kuZimbabwe tinoona mapato akadai savane ZANU-PF vachiita weyo yemaconvention akakosha sei?
Akakosha pakuti vanhu vanenge vachiratidza zvido zvavo uye nemunhu wavari kutsigira kuti kuve neyatinoona munyika dzese yatinoti democracy kuti vanyatsoratidza kuti ndo munhu wavari kusarudza pajekerere. Saka ndo importance yemasituation akadai.
Muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko pastudio 7 ndibaba wevanhu baba Chinozi baba Chinogurei. Ndiri kutaura nyaya inotaurwa navamunangagwa yekugukura hundi. Ivo vamunangagwa ndivo munhu akatanga kukonzeresa, ndivo vakanga vachitungamirira vanhu kufa kwevanhu mumatibeleland nemugukura hundi imomo. Ndivo vane programu yose, even mukasecha mukaenda kupi mukaenda kupi, ndivo mutungamiriri vacho. Saka vanoda kuti vashandise madzimambo kuvabhadhara mari kuti vakanganise pfungwa dzavanhu mumatibeleland nekumidland. Vamunangagwa ngavaende vanotaurira nyika kuti ndakakanganisa, ndakatadza. Ivo pachavo vamunangagwa ngavaite vaende vanotaurira nyika, vamwe vavo vakapera kufa vana perenzishira ani murupo. Ivo ngavataurire vanhu chokwadi vamunangagwa kana vaida kuti nyika isunungurane, noti shandisa mari yenyika zvisina nebasa rese. Taneta mari yenyika ichishandiswa kubhadhara vana Shabangu, vana Monzora, vezeki nemapuresidendi emusadhaki, pamwe chete iko zvinova kubhadhara madzimambo kuti avareverere pana wegukura hundi.
Pastudio 7 zviya zvatinoshaura tichiti nyika haina utungamiriri hune zvido zvavanhu pamwoyo. Mazvinzwira kukomenta kwaita vanhu vamunoti vakazembe kazemba vachitaura kuti kuamerica ndokwaita ndokuri kuitika zvinhu zvinotonyangadza, vanhu vachipfuurana nepfuti. Hazvina kumboitika kuno kumaelections edu kuzimbabwe, hakuna wakaurawa. Saka chindiudzai kuti kana hama dzokwamasaya vamasaya vakaurawa nenguva dzana Scott Sakukhanya izi nana Mboneni Ncube vachihwa mashoko akadai vanoti kudini?
Muri sei pastudio 7? Pagusha kunoda kuyamai kwemwana kunodzima moto. Izvo zvaizwe Trump izvo ndo zvakaizwa Chamisa kuZimbabwe. Chamisa paakaposhwa nebhureti paya akadaidzira musangano, vakaita miting nepasi pemvura kuti tinomunama nemasanctions uko. Hino tichaita seiwo? Tichavanamawo here nemasanction vana Biden? Sezvo vana Biden vaakuda kurambira pachituru, vakakundwa pagakava rakabva kuitwa. Saka tozototi Trump watoshata. Panaka kunyevera ndimene makata edo mushina.
Asikela sei uyo murume uyo uyo anozi Mavhasa uyo kwawo. Zvakatoomazvo shuwangu atiwe kwadzizoni kwai tiri kugwisa corruption. Vanhu vari kusungwa vakasungwa ndivanani vakamboona kunze kwevanhu vetriple c chete vakazara mumajero avakasungwa ndivanani. Ava vakomana vari kutaura vakanzi vanani chimombe revanzihanzi mbofu kudiya vetuno. Vanhu vakatongosungigwa kuti vakaexposa chiwikine chifa chete zvavakasungirwa. Hapana zvimwe zvavakasungirwa vana chimupofu ivavo. Vakasungirwa chivhayo uyo vanova shamwari yamunangagwa uyo kuti vakaexposa munhu iyeye. Ndozvo zvavasungirwa, kwete kuti vanzi vakaita corruption kunyepa nemumajaijais. Iva Mavhasa haimidzidzai kutaura plus munotaura hlamba futi zvichituka vamwe vanhu vana muchitaura. Izvozvo zvinotaridza kusakura izvozvo izvozvo neumbimbi ndoga hwamunoita nehurumende yenyu. Kurai imi baba.
Orit mazvitawo kana mukaisawo audio yangu ndambonzwisawo for the first time. Aiwa, ini ndaiona kukomenda maringe nava Donald Trump. Mabig days apa amboda nyaya yakanetsa muamerica yenyaya dzefuti zvinzi futi ngadzibvisirwe maresidensi kana malicenses. Iyo vakati pfuridzo pano dzidzorwa kuvanhu. Saka vanhu vanofanira kuona result yekuti futi hadzisi right. And what if kana iri tactics yavo withdraw attention kuvanhu? Ndobetoita kuzvisa nokuti iyo kana vakati futi dzakanaka dzainaka kana dzichibaya vana vavavo izvi zvakubaya ivo manje. Ngavambozvinzwawo, ngavambozvinzwawo. Hadii munhu andi zvinhu zvakanaka kana zvakaipira umwe munhu kana zvikauya kuoriwo kuti zvaipa futi hadzisi kunaka, hadzisi kanambobva dzanaka. Dzinokangasa vanhu magariro. Ayatotenda paKZN Zirema.
Zoranda ngomajonga kandimiri namusashamarani kutaura pamusoro kwavanhu vezanupf kuti vazviona Trump kuti vari kukatambadzwa nekuurayiwa vaidaitwa vaTrump. Unoko kukatambadzwa nei ariwo mabasa emini?
Tinotenda vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nezvekuda kuurayiwa kwevachakwikwidza vakamirira bato reRepublican muAmerica vaDonald Trump. Saba tashuka kumagume chirongwa chedu anokuone kai dini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC ndi kusema ina Taboka Ngube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlanzi ku-15 kuNtulikazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe libika lelokheli ilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla inflation lilasilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka.
Liqiniso ukuthi i-inflation kathesi kukhanya njengani yehlile empijana kakhulu ngenxa yokuthi sesile-currency entsha.
Udaba lwegugurawundi lulokhu lusemlonyeni yabaningi ukulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana nomlotha ngalolu daba izolo.
Ngoba kade sikukhabele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sokuqazisasa. Okwesibili kube lendlela yokudinga ukukhumisana nomlotha ngokucela uxolo.
Abanye abasekeli bebandla leZANU-PF balokhu besithi bafuna uMongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Ingcwethi yezenotho yele Melika elodumo osikhica mfundo Steve Hanke uthi eZimbabwe lilokhu lilo elikhokhelayo emazweni wonke omhlaba kudaba lokukhwela kwentengo yempahla i-inflation lilesilinganiso esedlula amakhulu amahlanu ekhulwini i-559% ngomnyaka. Inani leli lehlile kakhulu nxa liqathaniswa lalikhupha ngenyanga kaNhlolanja elaliyisilinganiso esedlula inkulungwane ekhulwini i-1397%. Ibhange elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lasungula imali entsha eZimbabwe Gold ngomabasa ngenhloso yokumisa ukukhwela kwentengo yempahla lokuswela amandla kwemali yeZimbabwe, njalo ezinye ingcwethi zezenoto zithi lokhu kwaletha ukuhlaliseka komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Liqiniso ukuthi i-inflation kathesi kukhanya njengani yehlile empijana kakhulu ngenxa yokuthi sesile-currency entsha. Njalo ngokubona kwethu i-currency leyo singathi i-stable kayikaqali ukuswela amandla. So uzabona ukuthi ikhathesi i-currency i-stable njalo intengo ayikhweli njengalokho okwakwenzakala ngezikhathana ezihluleyo.
Ukungakhweli kwentengo yempahla kungabe kusenziwa na ikwazisa njalo kahulumende ukuthi kwengeze lelwe imali eyo esekela izigi isuka ku 285 million isiya ku 370 million na
akunoko ebantwini ezingathi ngama numbers kodwa ayabe engatholutho ngoba abantu abafuna ukubona ukuthi intengo ayikhweli njalo into ziyatholakala ezitolweni. So ukwengezelelwa kwemali esekela i-currency unceda labo engxenye ama-economies labanye abenza i-business. Kodwa abantu makhaza abalandaba lakho lokho. Intengo iyabe ingakhwelanga ngoba into ziyabe zitholakala lula njalo siyabe sifuna ukuthi abamabhizimusi khathesi basafake ithemba kumali entsha leyi ukuze babone ukuthi kuyozela ngomona.
Singabona lokhu ukuqhubekela phambili kuze kufike ekupheleni okomnyaka na kusingakabuyeli lapho esivela khona okule ntengo ezaziphongukhwela nje mahlayana.
Into ekhona eZimbabwe eyenza ukuthi imali yaseZimbabwe iswele amandla ukuthi abantu abalathemba layo. Uhulumende engabuya lamaqhinga ukuthi abantu babe lethemba lecurrency, siyakubona kuqhubekela phambili. Khathesi abantu uzabona ukuthi into ezinjenge-rent, into ezinjengama-passport, into ezinjengama-tollgate balokho bebhadala ama-US dollars. Kungenzakala ukuthi ama-business amaningi ayabe efuna ama-US dollars, imali izaqala ukuswela amandla. So nxa kuyukuthi sesilethemba mbijana kumali yethu njalo sesiyisebenzisa ikakhulu kuma-services atholakala kuhulumende, kungenzakala sibile ukuthi singaqeda umnyaka imali intengo zingakhweli kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuthera ingcwethi yezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Disability Rights Center ubesecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Abanye abasekeli bebandla lezano PF lokhe besithi bafuna uMongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa amahlandla akhe amabili okukhokhela ilizwe ephela ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe zithi indlela abasekeli laba abenza ngayo ingabe iveza ukuba abatsho njalo bakhuluma bezimele kumbe uMongameli Mnangagwa nguye obathumayo ngoba engafuni ukuthiya isikhundla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva komhlangano webandla leZANU-PF eMaswingo, lapho abasekeli bebandla leli abathe uMongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kuyefika u-2030. Amazwi la aza ngemva kwamaviki amabili selokhu uMongameli Mnangagwa wazisa uZulu eseMtare ukuba kasoze aqhubeke engumongameli welizwe. Akwaziwa ukuba abasekeli bebandla leli benza lokhu belandela uMnangagwa kumbe hatshi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazo zithi kusobala ukuba uMongameli kajunganga kutshiya isikhundla. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Ebert Jamuka owebandla le-People's Unity Party othi okwenzakale eMaswingo kuveza ukuba inyathelo likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uzakuthini.
Siyakhondema kakhulu abantu beZANU-PF beMaswingo province namanye ama provinces labo baindoza uMnangagwa ukuthi akondeste 2028 presidential election, ngoba uMnangagwa ithemu yakhe iyaphela ngo-2028 yokubusa. So kufanele uMnangagwa ahlale phansi aphumule, ngoba uMnangagwa angangena futhi ngo-2028 ukuthi abambe ilizwe abe president again, hayi abantu bangafa indlala.
Amazwi kamnumzana Jamuka asekelwe ngenye ingcwethi umnumzana Pride Mkono owenhlanganiso ye-People Power.
Thina sasivele sikwazi ukuba uMnangagwa wafuna ukuthiya ngendlela abayenza ngayo, kutsho ukuba engabe ebathuma ukuze azo imibono kaZulu njalo aze athi angumongameli si abantu basho njalo.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcwethi umnumzana Herbert Ncubena othi uMongameli Mnangagwa kasoze achiye isikhundla sakhe.
Asiboni ukuthi ungabe limqodo lelo ukuthi usefuna ukujiya. Ungibona into zakhona ziqalise eMaswingo kusukuthi kukhona okulungiswayo, hayi undoda okangani umbuso uyawuthakazelela, angeke aphonge ukujiya nje. Lapha kulento eyenzakalayo badlala ngathi uzabona ukuthi khona khona uzaqhubeka kuzokufika u-2030 lo omfunayo.
Kodwa enye ingcwethi umnumzana Libert Dube uthi abantu bazenzele abakucabangayo eMaswingo.
Abakwenzayo lokho akulandzayo. Abantu abafuna ukuthola umncedo lokuthandwa besebenzisa ibizo lakhe uMongameli.
Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Thabani Dube uthi uMongameli Mnangagwa kumele ahlale esikhundleni.
Indoda engasi indoda yamazwi, indoda yezenzo. Uyananzelela njengakho bulawayo bajabulile abantu ngesakhiyo segwayisha ngali dem, uhlupho lamanzi luyaphela, iwange 7 and 8 ziya expandwa, wonke lawa ngama projects amakhulu akhangelele ukuthi aza yenza impilo zabantu zibe nganeno.
Isimemezelo sikamongameli Mnangagwa sabuya ngesikhathi kulokungahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe elezana PF eyokuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kukamongameli welizwe. Sokudume islogan esithi 2030 Mnangagwa uzabe khona lanxa kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zePlumtree zikhala ngokwabelwa umumbu obolileyo lugatsha lukahulumende ole Public Service Labour and Social Welfare ngaphansi kohlelo lukahulumende lokutholisa uzulu ukudla kulandela isomiso esibangelwe yi-El Nino. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Unkosikazi Nomhlendiweni Ngwenya oyinduna uChief Wasi wezimnyama eMangwe uthi sebathola umumbu wesiphala senkosi kodwa owabelwa uZulu uvela eSocial Welfare wonakele.
Sitholile isiphala senkosi, siyabonga kakhulu baba president, sibonge kakhulu kodwa umumbu uningi, umumbolile baba president.
Isakhamuzi sePlumtree eMangwe umnumzana Mathetha Masuku uthi baphiwe yiSocial Welfare umumbu obolileyo.
Kwasikhavayo abantu abaningi babe sithi ngani unokonakala ukuthi ngathi lowo obuye ngemuva ngathi kathethanyana nje owesiphala senkosi, hayi ukhanya ungconywana.
Isakhamuzi seMzingwane umnumzana Thulane Alex Letta uthi abanye batholile umumbu kodwa abanye abatholanga, njalo lezifuyo seziqalile ukucuba.
Njengakathi esivele nje utshani njengakithi enswazi engithi eMzingwane khonapha la manzi lawo awekho sezihawulisa. Laba abanemali abanelisayo ukuthenga ifiti sebeqalile ukuthenga ifiti.
UChief Masuku weGwanda ematshetsheni uthi indlala ekhona lonyaka bakaze ayibone.
Sikhuluma ngendlala, sikhulume ngabantu kuphela, sikhuluma nangezifuyo. Kubuhlungu kakhulu ukuthi amanzi asephezulu, izifuyo azisela manzi okunatha.
Umnumzana Ashley Sithole oyinduna yeTsholotsho uChief Gambu uthi uwutholile umumbu ngaphansi kohlelo lwesiphala senkosi.
Uhlelo lolu luhle kakhulu ngoba kubenefitha ezintandane abafelokazi kukhulu labo.
Umholi wekhansili yezinduna elizweni uChief Mchana Khumalo uthi zonke induna zizathola amathani angamachumi amabili lanhlanu.
Induna ngayinye ngayithola amasaka angu-100 ngekhulu lamasaka ukuncedisa ukuvala isikhala se-social welfare lapho usilele khona ku-welfare nayinduna ingene.
Unkosikazi Rorisang Makhurane umqondisi kutshwa kwenhlelo ePlumtree uthi izakhamizi ezithe zathola umumbu owonakeleyo kumele ziwubisele eSocial Welfare baphiwe omunye, kodwa abakatholi imibiko evela kuZulu ethi bathole umumbu owonakeleyo. Kusenjalo abanye bayasola uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa aluphawule izolo olokukhumisana umlotha ngodaba lombhuqazo weGugurahundi. Isikhulumi senhlanganiso yabanye ababekuviyo lebutho eleZipra umnumzana Besta Willie Magwizi uthi uMnangagwa udlala ngengqondo zabo ngoba engafuni ukuqala exolise.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela kodwa ngesifinyelelo izo esingazathi kazikho azikwananga. Ngibona ngathi into angikhuthukasha ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi isenzakalo sombhuqazo sasikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlota ngokucela uxolo bese silandelake lokho sokwenzakile namhlanje.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Khutshwekhaya Nketha uvume lo mnumzana Magwizi.
Le indlela kwakumele ukulungiswe ngayo ayiqondanga.
ngana yonke singayifunile engayingozi thina abantu esiyithi esabe siyiso esasibulawa ngaleyo ndlela nxaudaba lungaingozi thina abayiwo abantu ababesizibuhlungu uye ufuna ukuyasolva lobani awuna mntu asolvayo so yena ufuna ukuzivikela lokhu ukwenziwa ngurhulumente wakhe.
Umnumzana Chinga Dube uthi bakhangelele ukuphiwa impahla zabo ezezipra lezaphu ezathunjwa nguhulumende.
Hayi kuthi kuzabahayi lokho phela khona uyakuthuthwaprocess yakhona.
Umnumzana Susan Chirodza ophatheka kwezombusazwe uthi umongameli Mnangagwa waphatheka kudaba lwegugurawundi ngakho balalungelo lokukhokhela lolu hlelo.
Mnangagwa wayenguminister of state security ngesikhathi sombhuqazwe. Umthetho uthi wona nemo judex impropria causa kusitsho ukuthi umuntu angaza kabe ngumantshi kumbe ureferee kumbe unompembe endabeni lapha ayekethiswa yena icala.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission unkosikazi Jesse Fungai Majome uthi ulusizi ngoba ikhomishini ebimele iluphathe lolu daba ekukhumisana umlotha ayisekho. Umongameli Mnangagwa izolo uthe abantu babe lesineke njalo bebambane ukuze uhlelo lolu lusebenze. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izigidi lezigidi zabantu ziqalisile ukuvota eRwanda namuhla kukhetho lokudinga umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Umongameli Paul Kagame walelo lizwe ukhangelele ukunqoba kulolu khetho okuzawuba lihlandla lakhe lesine elokubusa, kubika abezindaba abe-AP. Imota ebile bomba idubukile phandle kwesigodlo seSomalia eMogadishu ngesonto ntambama yabulala abantu abahlanu yalimaza abangamachumi amabili. Lokhu kwenzakale abantu bebukele umdlalo wenguqu owe-Euro 24 kumabonakude. Amapolisa athi abacatshangelwa ukuthi benze lokhu ngabokholo lwesiMoslem abangabahlamuki, kubika njalo abezindaba be-AFP. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wechukela owe-type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinya ngoba ulakho ukubulala. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi yi-type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Type 1 or juvenile diabetes ngumkhuhlane wechukela ohlasela abantwana abancane imvama. Lowo ubangelwa ukusweleka kwe-insulin emzimbeni, kodwa yasihlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela. Ukuthambisa kaningi, natha amanzi kaningi, cikize kumzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole ngedayethi kumbe ngamaphilisi, sihle vele siqalise nge-injection. okunye kulandele injection from there. Lo he acquired ngovele waba layo emzimbeni. Di ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma siyaphandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukuyikhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sibathula belawo, sibancedise ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba i-injection everyday impilo yakho yonke. Sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo, so babedinga i-support psychologically ezikolo. Nankhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela, kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafuthu kakhulu, kamelanga elambe kakhulu, kamelanga esuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama, umuthi wakhona uyi $15 since ama injection athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayanelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Umhlangano omkhulu owebandla lama Republicans or Republican National Convention uyaqala namuhla kukhangelelwe ukuba umnumzana Donald Trump uzakhethwa kusemthethweni ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli. Umhlangano lo uzakulandela ukudutshulwa kukaTrump esemkhankasweni wakhe ePennsylvania ngomgqibelo. Isehlakalo lesi sibulalise umuntu oyedwa kwalimala abanye ababili. Amalunga ebandla laseqalisile ukubuthanela umhlangano lo eMilwaukee, eWisconsin, ukulandela isihlakalo lesi uMongameli Joe Biden ukhuthaze izizalwane zeMelika ukuthi zibambane ziphikisana lodlakela elizweni. Ukuhlaziya ludaba sixoxa lomnumzana Thabang Nare oyisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika.
Sesizwile ukuthi hayi umnumzana Trump ulungiselela ukuthi ku-convention le-Republican Party ukuthi efakwe-ke ukuthi ebe nguye ozaba yi-nominee ofakiweyo ukuthi leli qembu selifakile ukuthi ozaba ngumongameli nxa kufika ukhetho lukaNovemba ngubani. Uthi yena ekhuluma umnumzana Trump ukuthi hayi kumele ehambe ekhuluma emhlanganweni lowo, ekhulume njengenkokheli yelizwe ye-America ephinde khulume njengenkokheli yomhlaba. Njengoba sibonile sitho laphana sanda kudutshulwa, uthe kumele kuliwe ukuthi kuze kunqotshwe. Cabanga ukuthi kutsho ukuthi kunqotshwe ukuthi engene ebe ngumongameli omusha.
Ukudutshulwa kwakhe lokhu ngokubona kwenu kungaguqula na imicabango yabaningi ikakhulu akade bengamsekeli?
Abantu abasacubungulayo lokhu bakhuluma izinto ezithiyeneyo. Engubonileyo mina abanye bathi hayi labo akade bevele bezamvotela bazasukuma ngamandla, baphakama ngamandla besiyabona ukuthi bavotile sibili, okuzenza ukuthi amavoti akhe ayenele. Abangakwaziyo yikuthi laba abavotela uBiden labo bazaba lentshukuntshu lamandla wona la afanayo ukuthi besukume labo behambe njalo bayevota. Njalo indawo adutshulele kuyo ePennsylvania President Biden ekhethweni lwedlulayo lika-2020 wanqoba kuyo. So abantu sebezibuza ukuthi ngenxa yokuthi udutshulele khona kambe uzadala umahluko ukuthi iPennsylvania igcine iguqulwe yanqotshwa yathathwa yi-Republican Party.
Libona sengathi ukuhlaselwa kukaTrump lokhu kwakungeke kudale na okunye okufuthelana okungaletha udlakela.
Umthandazo wabantu abaningi ukuthi kube lokuthula ikakhulu kulandelwa ama-elections la abuya ngoNovemba. Emabandleni amaningi izolo kuyinsonto abantu kade bethandaza na fundisi wekutaza wantu utahai tilizwe liinye njenge Amerika kukuzwe urame kutetiswe inzondo even though speaker we Congress Mike Johnson lai ukulumbini so into kanyele lukuti uzulu wonke uzayamukela ungabile urame kodwa kukhona abanye kunjalo nje abalokhe besithi hayi kakuliwe kulensolo enengi abantu abakwazi kanti vele nalowo kwenzileyo kwenzeleni into nje ukuthi usebhubhile so akwazi ukuthi kade sebenza labo bani so abantu bayathandaza ukuthi hayi kube lokuthula.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika obesecingweni leStudio 7 eseBoston. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lisithumele yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani, linjani donke. Endaweni yokukurawunda lapha ezintona. Izintona zidala zezinye zezanu lezi. So kudabala kuyothethwa ngabantu bezanu njalo. Nxa kukuthi uliqiniso, ngicabanga ukuthi iintona ezingaso zezanu zethu umbiweni lujubayo. Izinto lezotha zingathonisa lolu dama. Phela kubulawelanga nduna abantwana, kwabulawela abantu bezimbabwe abantwana abangahlokani le nduna futhi leso. Sesiyaya edabeni lemelikanoni, akutsho lutho ukuthi labana abantu bamhlophe kumbe bakhuluma isilungu a nabantu nje abafanayo nakwamanye amazwe abavukelana khona sibona kusiba lezinto ukhetha ukuliwa kutshaya.
Studio 7 imumfana kaNdlovu khonangale komshigana nesitoka gawule kugawule namhlanje uzwa khuluma iqiniso ngemali abahlala beyidla kuZANPF uyavuma ukuthi imali vele yadliwa kuZANPF kodwa ke uyivunyiswa ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi ukwatile namhlanje badle imali eningi kakhulu kuZANPF bamncitha bamvayela ngaphandle sho lokhu kukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu ngenxa yokuthi akazange engene kumashezi kuyena le nyanga.
Avele ukuthi kuthiwa hehe mna ngiyaphuma uthe uyaphuma ngamanga lapha kubanjwa abantu ngengqondo. Mina vele ngangibona ukuthi into le ngqondo le ngamanga wodwa la bafuna ukubona ukuthi abantu bayenza naba baxoxoza umfula. Umfula vele antuziwa ngogodo yikho kwenziwa umnanga. Akula kuphuma azokuphuma bakholisa labangani bakhotshiwe ngaphana naye bashiye ukukholisa okungaka imali engaka abayidlayo elizwe phonga ukuthiwa uyashiye uyashiye kuyicathulo ezijekileyo kwamaimfo amapangukileyo angazuthi bashayelwana abantu amaphoyisa abantu abangcono ngamasosha yibo abangani bayasuthothiwe ngayo bayasutha shoma ngento elula kangaka kuyadikitshwa khona mhla womhlangano wonalo wesadak abayenzi imisebenzi okumele bawenze balwelimi bayanzala umbuso lamasosha akhe la adlayo asutha lawo besidla bebodwa abantu behawula eZimbabwe.
Aqalasiso ubaba obusayo ethi ufuna ukulungisa indaba yegugurawundi. Hayi, siyabonga ukuthi uzayilungisa. Ayenze ngendlela efunwa ngabantu abawonelwayo lesizwe seZimbabwe sonke esiphakathi kwaleli lizwe esabonayo umonakalo. Kodwa angiboni kusenzeka ngoba imathebeleleni ayinamgwaqo, ayinasibhedlela, ayinasikolo, ayinamagama okwenziwe uhulumende lathi sakubona ukuthi nakho kubambekayo. Kodwa emsakazweni bakhuluma usuku nemini bethi senza lokhu senza lokhu bethi senza lokhu senza lokhu kanti bakwenze bani bakwenze nini lelo bani babonwa ngobani bekwenza kwahamba bani kuleyo mgwaqo. Ukhona umuntu oqoshiweyo ukuthi why ecomplaina ukuthi why abantwana abaqala isikolo befundiswa umuntu ongayazi isiNdebele besicela lisilethele umuntu oyazi isiNdebele noma ongayazi ulimi lwesiNdebele kakafundise fundi sukusukuya phezulu kodwa instead ukuthi akorrekt imistake alungise njengendoda efana ukuthi yakho umuzwa wabe muhle mina akhetha ukuthi ecothelwane umuntu. Yikho ngithi mina le nto ayikhulumayo yize nezela khona lokho ukuthi izinduna zikhona into ezizayilungisa yize a matter of promotion izinduna ukuthi azixabanisele abantu abasezibhadala imali eningi ukuze zibe lolaka ebantwini bazo zibona ukuthi uhulumende uyasebenza kanti angasebenzi uyaxabanisa abantu.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Linga kohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esihlaziya khona umhlangano we-convention owebandla lama-Republicans osungulwe namhlanje khona lapha eMelika. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela eleZimbabwe libikwa lokhu lililo elikhokhelayo emazweni omhlaba kudaba lokuthekhela kwentengo yempahla i-inflation. Silu gqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.